Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi riri kukurudzira masoja nemapurisa kuti vasarova kana nyaya dzemihoro. Nhumwa dzehurumende dzanga dzichifanira kuzotaura nesangano rinomirira vashandi nezvenyaya yemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti masoja nemapurisa vashandivo vehurumende, naizvozvo riri kuvakurudzira kuti vasarove vanhu kana kuvhiringa varairidzi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vati varairidzi vari kuvhira mihoro yevanhu vese vanoshandira muhurumende kwete varairidzi chete. Saka vari kukurudzira kuti masoja nemapurisa vafunge zvakadzama varege kuruva vanhu vanoratidzira, nokuti zvichemo zvevarairidzi zvimwe chete nezvemasoja nemapurisa. Vamasaraure vati sangano ravo riri kuronga zvekuratidzira uye kutsigira mamwe masangano evashandi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro.
Varairidzi vane ukasha hwakanyanyisa nemari shoma yavari kupiwa nehurumende, iyo ino hurumende iri kuvashora zvakanyanya ichivapa mari shoma nini, inongove 6.5% chete pamari yavaisitambira. Mukatarisa salari yakapiwa vanhu muna January muno inongo ichifanana neyavaipiwa gore rakapera, iyo inongove around 900 RTGS, isina chaichabatsira kuti munhu akwanise kurarama. Izvi zviri kuitwa kumasoja, zviri kuitwa kumapurisa, zviri kuitwa kumunhu wese ari musivil service.
Sezvo muri vashandi vehurumende mese, mune zvinangwa zvimwe chete here nemapurisa nemasoja?
Meseji yatinayo kuvanhu vari kusecurity sector, mapurisa nemasoja, ndeyekuti zvaapachena kuti hurumende iyi haina hanya nesu, tese pamwe chete kwete varairidzi chete. Chikumbiro chedu kwavari ndechekuti chigarai makanyarara, musavictimize macivil servants mamwe ari kukurwirai kuti muwanewo muhoro unotenga. Patichabuda tichienda kunoratidzira, patichaita zvose zvatichaita kuti timanikidze hurumende kuti tibhadhare mumari inotenga, tinotarisirawo kuti mapurisa nemasoja aite sevanhu vane njere dzakakwana, vanoziva kuti hondo yati kurwai hondo inoita kuti mhuri dzavo naidzo dzirarame. Chepiri, tinotarisawo kuhurumende tichikurudzira kuti ngaizive kuti macivil servants maallies avo, hatisi mhandu dzavo. Kana vakaramba vasingatibhadhare havasi kupanisha isu chete, asi vari kutokolapsa civil service, vari kukolapsa kutonga kwavo, nekuti kutungamirira kwavo ndo civil service. Kana hurumende isakwanise kupa vanhu education, kupa vanhu health care, inodzimara isiri hurumende.
Asi vamwe varairidzi vari kuenda kumabasa ka, saka munozvifambisa sei? Muri kuwirirana here?
Tichitaurawo kune maticha kuti avo vashoma, vasiri vingachatozwisisi vari kuramba vachienda kumabasa. Tiri kuti nguva yatasvika haichisiri nguva yekuita rumwe rumwe, yaanguva yekuisa musoro pamwe chete. Tirambe kudzvinyiriri hwemhando yepamusoro hwatiri kusangana nawo, tirambe kamari katiri kupiwa kasina chakanotenga, tirege kuenda kumabasa kusvika hurumende yanzwa kuchema kwedu. Kuvabereki vevana vedu vatinodzidzisa, tinovakurudzira kuti vachekete vana vavo kudzimba, tichivavimbisa kuti ticharwisa nekukurumidza kuti mari yedu ikurumidze kuuya tigodzidzisa vana zvakanaka. Hatinganyobedzere kudzidzisa muzvikoro isu tisina chatiri kudzidzisa. Saka tichakumbira kuti mutitsigire nekuchengeta vana kudzimba, tichadzokera kumabasa kana nyaya iyo yagadziriswa vana vozowana nguva yekudzidza zvakanaka.
Pane zvamuri kuronga here sevarairidzi, uye zvakaita sezvipi, uye munoda kuita izvi riini?
Parizu ino tiri takango mira panyaya kusaida kumabasa kusikira mutapu wa mariedu zizinji zukuro mwane maprovinces zichange zizika zizisi kwa tukufamba kwe mkua panopera zikiri notera ili tisizo sanga zisa kupinda mkua kwa tirati zira nizimu zukuro mwane maprovinces kasi anasiana za tishaita kutitipe pressure kurumende kutikurumza kutipa mare wanawedu wa sarabu wa chiraskiru wanizizo ninye kusaida kupatira mare kwa wargizo.
Mutungamiri we Atus va Obet Masaraure vari parunare ku Harare ne Studio 7. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council va David Dzatsunga vanoti nhumwa dzehurumende dzange dzichifanira kuzotaura navo nezvenyaya dzemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Asi vachitaura nevatori venhau kustate house svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi nezvenyaya dzemari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vadzatsunga.
Pa kupedzisira kwatakaita kutaurira nakuNDNC panga pabuda nyaya yekuti mari isu takati mari yamauya nayo ishoma uye hamusi kutaurazve nezvechikumbiro chedu chokuti mushandise interbank rate pamasalari edu. Vakange vativo vachadzokera kunoona vakuru vavo nokuti vapedzi taura navo izvo vanenge vasirivo vakuru. Vakuru ndo maminista iwavavo vamutuli navamavhima ndo maminista acho. Saka vakati tombodzokera kunoona vakuru vedu tozoya tobudzai kuti zvakamira sei. Saka izvozvi tiri kuona kuti vaitoita kwakaenda mhuka ndo kwakaita shuro. Vanhu vakatokora mari iyoyo yatavakakora muna December kunotova nebongo zozo kune kubongomora kusingambonziri kuti zvino kana zvakadai tofamba tozoitwa sei. Saka isu takangomirira ivo nokuti ndo vanhu vanofanirwa kuti vatiudze kuti vazofunga kuti zvazvoitwa sei.
Ko vashandi vakapiwa here iya yanga ichinzi cushioning allowance nemusi wechishanu sezvanga zvavimbiswa nehurumende?
Cushioni vakapuwa asi yaingovavo mari yekungoti voekera masiandaita yanga isiri mari yokuti ungati vanhu vangati tadzimurwa nyota. Asi vanhu vari kungovanga vachitaritira kuti muhoro wavo mwedzi uno waJanuary uchange wakwira. Vamwe havachakwanisi kutongouya kumabasa zvanhu zvacho zvakangoita ikira zvakaomera vanhu.
Vashandi vari kukwanisa here kuenda kumabasa zvakamira sei?
Zvinomedza nenyaya yevashandi inyaya yekutya. Tiri kuona vamwe vachienda kumabasa vamwe kuda vanongokumbira vorega kuuya asi vazhinji vanenge votongoti watengesa mbudzi, watengesa mombe, wanotora chimbadzo, wanotora chikwereti kubhengi kuti arambe achiuya kubasa kuti asadzingwa. Asi vashandi sezvanga zvinhu zvinhu zvakati chechetere vanga vasingafanira kunge vachienda kubasa mandirira azvakaita.
Asika vadzatsunga, iyo hurumende iri kutiwo nekune rimwe divi vashandi vanofanira kunzwisisa kuti naiyo zvinhu zvakaiomera iri kuedza kugadzirisa zvinhu nekudaro iri kupa mari yainokwanisa pari zvino ichigadzirisa zvinhu.
Zvinoitika ndezvokuti kuhwisisa kunogona kuita kana munhu asina zhara. Zhara ndo inenge ichinetsa munhu agoni kuti ndichazorya zvinhu zvanaka kana kuti ndikarwara woti ndichazorapwa zvinhu zvadi zvanaka. Isu zvatiri kungotaura ndezvokuti hongu zvinhu zvakaoma kudaro sekutaura kuri kuita hurumende. Hurumende ngaipe vanhu mari yekuti vakwanise kudi kurarama. Asi kana zvava zvokungoti vanhu voti shinga jara jara haibvirizve vana vako vanenge vachichema.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzura vekuward 9 kuwange amai Salom Chirwa vari kukumbira rubatsiro rwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashani emvura yakanaya munzvimbo iyi nemusi wemugovera. Vakawanda vakapudzirwa dzimba uye midziyo yavo yakaparadzwa kusanganisirawo mabhuku evana vechikoro. hapana hapo munhu anonzi akafa nekuda kwemafashanu aya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata amai Chirwa.
Ndingati parizvino kune kwavangopiwawo eplay kuti vagare iguest house yekampani, saka vazhinji vacho ndo vatorwa vakanoiswa ikoko, saka pavari kugarawo vamwe varasikirwa nezvinhu zvavo, mibhedha, magumbezi, hembe, zvokutoti masikati pandasvika vanga vatori bhizi kuwacha wacha. And then mastove dzavo vamwe hachashandi, mafriji hachashandi, matv, maredio avo sezvinhu zvapindwa nemvura, mvura yacho yanga yakawandisa chaizvo zvokuti mwana mudiki hambomiri mumba imomo. Saka vamwe vapiwawo dzimwe dzimba pekungonogarawo for the time being kuchitsvagwawo solutions.
Tambotaura nevamwe vakuru vehurumende vekubazi reCivil Protection Unit vachiti vatumira vanhu kuhange uko, vasvika here vanhu?
Ichokwadi, masikati patambofamba-famba tichiona damage vanga variko marepresentatives eCivil Protection Unit tichipinda vachionawo kuti vanhu zvinhu zvakanganisika sei and vanhu vacho vakawanda sei.
Saka iyo mvura iyi iri kuita ichipera here kana kuti kwatinoti kupwa kuyauko kubvira zvayakanaya nezuro?
Ehe, pare zvino mvura iya yayete yapinda madrain tingati yatopwa chaizvo zvokutoti pakufambika, because time yayainaya papa sachafambiki kana road chaiyo wanga usingachakwanisi kucrossa, but for now mvura iya yanyatsotsikirira yapinda madrain as it's supposed to do.
Saka nyaya yanga iri yekuti madrain aya yanga asingashandi zvakanaka here kana kuti ingori mvura yanga yawandisai?
Yanga iri nyaya yekuti madrainage yanga asashandi zvakanaka because mvura yanga ichipinda but papa chiitika backflow, saka pane kuti irambe ichienda nemadrain mvura iya yanga yakudzokera mumashure yakupinda mudzimba nepressure iyaya because yanga ichiramba ichingonaya isasamirewo.
Mungajekese kuti ndedzipi nzvimbo dzakanyanya kusangana nedambudziko iri?
Kune ward 9 ndo ward rangu iroro, kwanga kuri affected we've got about 35 households. Kuno kunonzi kuward 10 ndambosvika vanhu naivo mvura yakapinda mudzimba dzavo. Kune kuward 15 nekumpumalanga ndo maareas andaona ini.
Kuri kuti kune vanhu vanoda kubatsira, munoda rubatsiro rwakaita sei?
Pachezvino the immediate need iri pachikafu because ndo chimwe chabva chaparara tikatoenda nemvura, saka vanhu kuti vawane futi mari yekuti vatenge chimwe chikafu pari kunetsa chaiko. That is the immediate need. Asi tichienda kumberuko anything can come towards them. Vamwe varasikirwa nemibhedha, magumbezi, mafriji, mastove avo hachashandi, matv avo hachashandi, mabhuku evana vechikoro ndo imwe need futi iri kudiwa anaiwa nemvura ese.
Kanzura veward 9 kuhwange amai Salom Chirwa vange vari parunhare kuhwange kwekare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rine nyaya pamusoro pava Nelson Chamisa vari kushora hurumende zvakadzama pamusoro pekupinda kwakaita mapurisa mumahofisi ebato ravo reMDC. Daily News rekare rinotaura pamusoro pekukwidzwa kwaita mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Chronicle rinoti Bulawayo yatarisana nedambudziko guru remvura kana mvura ikasanaya mumasvondo matatu ari kuuya. Herald rinoti usiku hwemusi hwemugovera munhu umwe akapfurwa nemapurisa akafa, vamwe vatanhatu vakasungwa kuvhumba apo vaiedza kupinza zvisiri pamutemo 141 emabhere empatya dzatsaru munyika. Zimlife.com ine nyaya pamusoro petsaona yakaitika apo rori yakabonderana nebhazi kuhodzi kumanikaland usiku hwemusi hwemugovera pakafa vanhu 10 nevatanhatu. Yasvika nguva iye yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vanhu vezanupf ifutarisaka takakura tichitambudziwa, tikashandisiwa naivo tovazivira upenyu kwa wanao. Saka hatijina kana pangu panika uzi wanumunu sukunye pizi. Kana sisi za wanutawara zaza, awatori nini upenyu kwa wangu wanu. Wanu ngoti iya apinda pachikaru haa kutari yega. Saka ndukumpira muwa, adizuri ngati kudii kwa wari wanu wae wae kuzi. Saka shandisi wanao. Nijitawara kudaya ni nima ndaka zwaru, mkati ni mewanu wezani pie. Anga zvitauri nezvidzapatiri mukati mavo kana ndiri kumba kwaido handinazvo ndokwanisa kutaura nenyaya yavo vanhu kuzi vanoita upenyu hwovo kutambudza vamwe vanhu
pa Voice of America po mashoko angu anga ari pakuti kweiyo nyika yedu yeZimbabwe tikaitarisa nhasi kuange kwaita mafashamu nokuda kwekuti kwakazara vanhu veZANU-PF vadomanyiwa manyiwa vagadzirikwa gadzirikwa pamutare kwakaitika mafashamuko nokuda kwekuti vanhu veMDC vakarebwa vachimbofa vachiita sei asi makagona nhasi kuwange magona kumhanya mukagadzirisa zvinhu zvisati zvaonakara amuonewo here kuti isimbo iri kurerekera divi rimwe kana pakanzi ngapagadzikwe chakati nechakati imwe munomanyira divi iroro rimwe kana rinoda kugadzira zvakanaka naka munorifarira ko mati takatadziyo tioneiwo tinoona zviri kuitika regai zvinhu zvifambe negwara zvionekwe pamwe chete tapedza ndini simba rashetsuro ndiri South Africa paMpopo kumzanini
muri seba studio 7 abo ana mukomanda anonoka wande nevese vashamarira vestudio 7 ndine urombo netsaona iri kuitika muZimbabwe yekushayikirwa nevanhu nenhau yekuda kwemigwagwa yedu yakadai kufai hurumende idai yati nyarawo chaizvo kumana vanhu voperera munzira ira kumana uyu murume uyu anonzi idhiyo ari tambudzi apedza vanhu kwese nenzara kwese ari kupedza ndoda kutaura hangu pamusoro pauyu anonzi Obed Gudu takagara tazoona kuti hakuna kwavanosvika Obed Gudu ava nemadira vanoita ZANU-PF ndove ZANU-PF murume uyu auya kungotadza ngobuda hake pachena murume uyu hakuna chataiziva kuti hakuna chavanombobudisana nakupe vaivai taiziziva vaingoda chavaida ndochavakatadza kuda kukanganisa MDC ndozvavaida kuita chete but atoona zvaramba zvaachingodzokera ZANU-PF kwake uyu anonzi Obed Gudu asangoda kumbohwanda tiri kuziziva maZANU-PF
aiwa rangu zita ndinoitwa Tinashe ndoda kutaura kwanyaya yemusoro ngozi yaitika ndichiti dai government yeZimbabwe yainzwa kuti inokoshesa vanhu vayo yaizoitawo zvinoda vanhu kuti rodhi dzodzokudzwa zvirodhi zvacho zvidoko unotosheya kutofamba nenyasha dzamwari at least dai dzaimboita kana kuti 2 dzinobva uku 2 dzinoendawo uku dzichipesana kwetoo chirodhi chakadaro kunyange nebhasikoro unotokwanisa kudhumirana nemunhu ipapo nemapotozi acho pamwe wodhiraivha aitozama kutivhirau uchitosangana pakati saka rodhi dzeZimbabwe hadzisi safe zvekuti dai panga paita government inokwanisa kuona kuti zvakamira sei naivo maminista achowo futi hamakwanisi kuona kuti hapana zvakadai hapana zvakadai rodhi dzemuZimbabwe ndodzishora ndodawo kuti aiwa sori zvenyu kune vawirwa nemadambudziko akadai muZimbabwe vane mhuri dzadai kushayika pane nenguva neavo vane mhuri dziri muzvipatara ndichiti aiwa sori sori mwari achatikomborera
handizivi kuti uyo aitaura uyo ndimutode kana kuti ndiani aitaura kuti hanzi MDC ndoyakafanira kutaura kuti Mugabe ngaasungwa saka ndanga isina taura hapana zvataita nokuti munhu wedu saka kana mukati wecorruption nevanhu vavo ipapo hapana zvavanokwanisa kuita handiti uroti corruption yakazarepo mumapalazvo vanoita nokuti vanhu vavo ende imwe nyaya yekuti pabhodha vayo kuti madhiraivha anyore vanhu nezvinhu zvavanongoainazvo mukapi Paula wana mazitema doctors haubuda mnika na kuti ma doctors haubuda. Na ma teacher haubuda mnika wala wana kuti ma teacher mangana haubuda ntuwana. Tuweza kwa kuti ma driver nganyore. Wame wanengu wari mpasi, mazitao. Mazitao ni basari, kuna panu kwenyoro kwa namba ya wana. Because kana wangu nyone sa mazitao wanu, kwa kuti tengeza wanu kwa kuti ningabuda mnika. Nengabuda mnika. Tuwa strategi ya wala kuita wanuweza mpifu. Haisi revenue authority. Haisi zimureye kuita zushu. This is Zanu-PF. Zanu-PF ndoya uzo watu wanuogubula mnika, especially my doctors and my teachers. Ne wamu warumu government imu, mwa ungo siya mabasa. Especially mshuwa rekene kumasoja wa mwa hito siya wa hito wa hito la ukuda. Wanungwa kuto za watu watu wanungwa la ukuda watu warubuda watu ndo wana. Saka ma driver ndoa ula kutuwa, ndoa ula kutuwa maspai manche, kutu hata ula kutuwa wanurubuda ndo wana.
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura azvirevi kuti mashoko abva ku Studio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei ii ingova yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 0012024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Tombo tarisa zvirikuitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muChina vanoti vanhu vanoita 163 nevatanhatu vawanika vaine chirwere chinotapuriranwa zvikuru chakafanana nechirwere cheSARS. Vanhu vane chirwere ichi muChina vave mazana maviri kuchinzi vanhu vatatu vakafa nacho. America yatangidza kunyatsoongorora vafambi vanobva kuChina panhandare dzendege dziri kuSan Francisco, Los Angeles neNew York. Vatungamiri venyika gumi nembiri vakabvumirana nesvondo kusapunza zvirango zvakatemerwa Libya uye kusapindira mukurisana kuri kuitika munyika iyi. Vatungamiri ava kusanganisa vamiriri masangano European Union, United Nations, African Union neArab League vakabvumirana izvi pamusangano wezuva rimwe chete wakaitwa muguta reBerlin kuGermany. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Nasi January 20 izwa rekucherechedza musi wakazvarwa Martin Luther King Jr. Izwa rezororo rinocherechedzwa mufuro wechitatu munandira gore rega rega. Kuti tinzwisise pamusoro pezuva iri tina Dr. Frank Guni. Dr. Guni, zuva iri rinorevei?
Zuva iri rinonzi Martin Luther King Day izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yenyika yeAmerica, nekuti izuva rinoshandiswa neAmerica sefederal holiday kana kuti sezororo rinocherechedzwa nenyika yese yeAmerica vachiremekedza basa rakabatwa neutungamiriri waDr. Martin Luther King munyaya dzekurwisa rusarura rwanga rwuri muAmerica iya inonzi racial discrimination. Saka vaMartin Luther King Jr. nevamwe vavo vairwira kodzero dzevanhu vakatungamira kurwisa kupatsanurwa ikoko kuti kubviswe aya anonzi macivil rights kusvika pakufa kwavo pavakazopfurwa kana kuti kupondwa kuMemphis kuTennessee. Saka America inenge ichiangarira kuti kwakabva America hakuna kunaka kwanga kuine rima rerusarura nekutarisira vamwe vanhu vemarudzi pasi kwakashata zvikuru kwazvo.
Iro zuva iri rinoremekedzwa zvakadini?
Izuva rinoremekedzwa zvikuru kwazvo. Zuva iri rakacherechedzwa neAmerica mugore 1983. Zvakatora mangu mastates nguva yakakura. Asi kubvira mugore ra2000 mastates ese ari 50. Kuzeita isusu ari muno mudistrict of Columbia nedzimwe nzvimbo dzeAmerica dzinosungirwa kucherechedza zvekuti hurumende yese inenge yakavharwa, mapazi yese hurumende anenge akavharwa, kuri kuremekedza kuparuremekedzo rukuru rwegamba guru vaMartin Luther King.
Dene wa Martin Luther King Jr. vanga varipo nhasi. Chicha munofunga kuti vaifara nacho uye chicha munoona sokuti chaiva shatirisa.
Ndingati inini chikuru chingaita kuti wa Martin Luther King nevanga vari mupenyu nhasi chaiva fadza. Ndingati kungava kuti vanhu vonje zvavo zvisisinei zvikutungamirwa nehurumende vakutambirana marudzi nemarudzi. Taakuona kuti vanhu vachena nevanhu vatema vakudyidzana vachigara munzvimbo dzimwe chete, hapasina rusarura rwekuti kune mabhazi kana kuti maduta avanhu evachena chete kwoita evatema chete. Zvisizvo zvakabviswa, vanhu vatema vakuroorana nevarungu nevachena zvakuita kuti vanhu vangoita maamericans vazhinji vacho vakungotarisana kuti ha tese tiri maamericans. Saka ndofunga izvozvo zvingadaro zviri kufadza vaMartin Luther King. Chimwe chinhu chaigona kunge chakavafadza zvikuru chaizvo, pakapinda vaBarack Obama vachiita president wenyika ino wekutanga wechitema, ndofunga izvozvo zvaipemedza zvikuru kwazvo vaMartin Luther King Jr. devanga vari mupenyu mugore ranhasi kuti aiwa munhu mutema azotongawo America. Zvaakurakidza kuti akuswedera padyo nekuti maamericans ese tingonzi tese tiri vanhu vakaenzana vakafanana pasina rusaruro. Rwendo ruchiripo, ruchiri kuenda mberi, asi zvizhinji zvakagadziriswa zvinoenderana. Kana kuvhota chaiko, vanhu vatema kune kwavairambidzwa kuvhota, saka rusarura ruzhinji rwakabviswa zvavairwira zvizhinji zvakaitika, asi rwendo ruchiri kuenda mberi. Ndosaka tichirangarira zuva iri kuti zvakasara zvisati zvabviswa zvibviswe.
Dr. Frank Gunyiti, notenda zvikuru nekutibatsira kwamaita.
Tatenda.
Dr. Frank Guni vachitaura neStudio 7 vari muno muWashington DC. Zero, Baba Harare, the reason why the Zonguwe ya diapera Rikati potarisa zonga zuri muna u Sanganur no mirira varaivizi Yokumaruare atus Riru kurudira masoja ne mapurisa Kutivasa roa vanu kana kupindira Pawanengi vashika titira Pamsuru penya ze mioro Numa ze urumende zange zifanira kusotaura Ne sanganur no mirira washanti Ne penya ze mioro Atisati zatoka Pawari kusawasuma Nisi bibi re urumende Kashika kumagumo, esurungwa chedi chanasi, inizini tanono kawande, ndiri Washington DC, ichiti Mosara Sakanaka.
Soko isika